kuti mari yataipiwa makore maviri ePolitical Finance Act inorangidza kuti MDCA ndiyo yakanga ine vanhu vakawanda kutevedzera ZANU PF. Taipiwa mari iyoyo almost 7 million something allocation yedu. Kupe haana kana kuita kana 2%. Kupe akakwikwidza akazvimirira ega. 23 political parties nanhasi mumbo wacho huripo. Zvinorangidza kuti apa pazogurwiswa MDC Alliance kana kuti Honorable Chamisa sa president vari kutorwisa kupwanya democracy. They are assaulting democratic ethos. Kurangidza kuti vari vakapedza ne MDCA vakutopedza ne democracy vakuda kuintroduce inonzi one party state. Vari kugadzirira kuti 2023 vanhuora moyo kuti tikavhota mavhota anopiwa imwe political party. Saka ndinoda kuyambira vanhu veZimbabwe kuti hondo iri kuirwirwa naKupe haizi yake, haizi yamonzora, ndeyeZANU PF iri kupwanya demokrasi. Tiri kuziva zvakawanda zviri kuitika. Kupe namonzora naKomichi nehama dzavo vakutosevenzera vanhu veZANU PF.
Saka sebato reMDC Alliance matanho apa hamuri kutora kana hamuchatora?
SeMDC Alliance tiri kuzvisiya kuvaridzi vepati. Isu nemagweta edu neutungamiriri hwababa Chamisa taedza zvese kana kusvina dombo chairo taedza kuti ribude mvura zviri kuramba. Zviri kurangidzika kuti pane syndicate pakati pemajudges mamwe neZANU PF naKupe. Munonyiteverera vanhu veZimbabwe kuti nyaya yedu pane constitutional crisis. Nokuti High Court judge mumwe akataura pachena kuti tiri bato riri pamutemo. Nomination court ndiyo yakaregista vanhu. Tichibva tapiwa kuZEC tichibva taenda kuparlament.
Tiri kuona kuti mari iyi yatopiwa kuMGCT asi hurumende yakanga yakwira kuSupreme Court ichipikisa mutongo weHigh Court. Munoti inazvo?
Chinoshamisa ndezvokuti izvo nyaya isati yapera kune rimwe court takadzidza mutemo wokuti High Court ikapa mutemo wakati mangwana ukafanana inotevedzera ipapo. Inonzi law of precedence. Saka maHigh Court judges kana achipikisana zvinoreva kuti pane crisis constitutionally. Saka isisu tiri kuti vanhu ndimi muri kuona, ndimi muri kunyatsoongorora, taedza zvese kuenda kukoti, tichienda kumakoti, asi tinoona kuti izvo tisati tapedza ana Kupe vanenge vatova ne judgment already. Yokutanga kutanga takaenda kukoti tisingazive, asi Kupe namonzora naKomichi vakanga vatova ne statement kutoranika kuti vahwina kare vakutokongratulators. Means pane syndicate iri kuitika. Kupe namonzora naKomichi namdzuri nevamwe haiwa imbwa sukata hapana vazvinoziva dziri kusevenzeswa kuda kupwanya demokrasi. Vamwe venyu munoti MDC yakaura. Kwete, zviri kurova nyika yese vanhu vanoda kutonga kwevanhu vazhinji. One man one vote. Saka kana one man one vote yakurambidzwa achavhota ndiani next 2023 nedzimunguva? Vanhu isiri mumvura, tinorarama mumvura. Kuti tichaitei? Aiwa kana tikatauri pachena, asi zvinoonekwa kuti zviri kuitika hunyanyi hamatope vari kupwanya bato revanhu kuti kusare zvimbwasukata zvigananga zviri kuda kungodya kusina matoro. Zvinotonyadzisa. Nyika dzese SADC iri kutobvunza kuti chii chiri kuitika. African Union iri kubvunza kuti chii chiri kuitika mune judiciary. International world iri kubvunza. Saka kuti titi tinoitei? Hatizi vanhu vakapusa ka. Tichazozvionera semhuno sefodya. Nguva ya zuva rakapusa richavepo. Saka vanhu veZimbabwe, ndinokukumbirai, ndakamirira musangano wenyu kuti regai kurasa, regai kurasa, regai kurasa mbereko. nokubirwa nguva ichasvika. Tinozviziva kuti vaimbodaro vamwe vanhu. Taiva na Bishop Kunonga aimanya manya necourt. Tora midziyo vachatora zvevakupe. Vari kupa kupe nokuti kupe hana vanhu vanozvigara zvakanaka makamirira zviri kuuya. Tinoti